A very, very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from Voice of America on Tuesday, April the 10th, 2018. And this is The Connection Live Talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. And I'm your host, Mike Obe.
And I'm Evan Zininga.
Oh yes, oh yes, oh yes, gentlemen, ladies too, we are back, we are back, it's been 2 weeks since I last saw you, I had missed you guys, but we're back, and today we are talking about two very important things, two very distinct movements that have gone from social media to society. We're talking about the Generation Consensus Movement, and of course we are talking about the hashtag EDHasMyVote movement. What do you guys think?
It's going to be interesting.
Fire.
Yeah, let's get connected on Twitter and Facebook using their two hashtags, hashtag generational consensus or hashtag ED has my vote. But don't forget to tag us on Twitter. Our handle is at Studio7VOA. And for those streaming on Facebook pages, go ahead and feel free to use the hashtags in our comments sections. Our three different Facebook pages are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
That's right, Evans. And for those who want to speak on air, you can join us. You can call us. The number to call is 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. You can also give us a text on WhatsApp. Text us, and we will call you back. The number, as you see on your screens, for our radio listeners is 202-465-0318. The number one more time, 202-465-0318.
We are also streaming live on the internet on voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep, Debner.
Mike.
Welcome.
Thank you.
It's been a minute.
It's been a minute, bro.
They had missed us.
How have you been?
I've been alive. Well, folks, welcome to the Youth Connection. We are coming to you live once again, live from Washington, D.C. I'm your host, Mike Hove. As mentioned early on, today we are talking about the role that youths are playing within several different political parties. Of course, the whole hashtag EDHasMyVote movement, the whole hashtag generational consensus movement, these are all originating from the youth. We want to hear, what role are you as the youth playing? Several different youths playing when it comes to political seasons in several different political parties.
It's a huge campaign going out there as we head for elections, Mike. You know, when we saw the hashtag EDHasMyVote campaign rolling out last week, you know, and we've also been following the
generational consensus.
Mm-hmm. It's crazy. It's going to be greater much later. Mm-hmm. We're going to be following everything through and through. So today, it's an open mic for you guys. Join us and let's hear what you think.
Of course. And of course, as we mentioned early on, this are all about you, the folks, all about you, the youth. So we want you guys to give us a call, join into the program. But it's not just going to be you that are going to be on the program. We're going to expect to have, well, we promise to have several different youths from several different political parties. It's going to be a hot one. I promise, folks, come in, join. The program is yours.
Mike. Of course. Vaviri vatatu vachapindawo muchirongwa vachizotaura zviri kuitika kwavari. Tinovimba kuti tichanzwa kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag EDHasMyVote movement, and then tozonzwawo kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag generational consensus movement. Toda kuona kuti musiyano wezvinhu izvi ndewekuti kudii. kuri kuendwa nenyika iyi kwaangunzi kudii vechidiki vafungeiko vajamuka here vafunga kudya gora here hanzi havachadi kutonga mangwana vari kuda kutonga nhasi toda kuti tinzwisise ipapo kuti zvii zvavafunga zvii zvavari kuronga havachadi here zvachose kuti paite vanhu vakuru musystem.
Of course.
Kana kuti vakuda kungomhanyawo vari vega. Ameno, tichanzwa iko.
Right. Njengaloko valalele kushiwo muEvan Zininga, umunye msakazi, my partner in crime.
Akuna crime.
Lamhlanje kuhlelo, we are talking about ama movement amabili. One eyokuqala, hashtag ET has my vote, esibili, hashtag generational consensus. Uyazi, I movement le I generational consensus eneng labantu babona ngani he it's a movement that more empowers abasakhulayo ukuthi bakhangela ukwengena ezikhundleni ezijeneyo emphakathini ikakhulukazi kwezombusazwe simbonile umnumzana uNelson Chamisa yena ekhuthaza abanengi abasakhulayo ukuthi bafethe ngenani sikhokhele sibe abantu abasakhulayo abathatha ikusasa labo ezandleni zabo. So today yiyole indaba esikhangela ukuxoxa ngayo, sikhangela ukungenisa abantu abaningi kuhlelo lolu ikakhulukazi lamhlanje, ikakhulukazi nina abalaleli bethu. So siyalicela please ngenani kuhlelo, sithinteni lingene kuhlelo, lisitshele ukuthi first of all which team are you part of? Are you ETS My Vote or are you Generational Consensus? Oh, and then esibili, what do you think about ama movement lawa ikakhulukazi njengoba it's more powered by abantu abasakhulayo. So ngenani kuhlelo. So Vanso wangawuchisana ngura kuti on Saturday wakaita interview.
Yes.
Vanhu vachikudza ma secrets aya ezve ED has my vote.
Pane vari kutaura kuti anzi ED has my vote. Tiri kuti vari kuti vari kuti hanzi sevechidiki veZANU PF vaona zvakakodzera kuti zviri kutaurwa nemutungamiriri webato ravo reZANU PF vaEmerson Mnangagwa zviri kuenderana nepfungwa dzavo dzavainadzo ivo sevechidiki dzekuenda kumberi kwenyika yeZimbabwe. Vari kutaura muchirungu tingati succession plan. Vari kuona vachipinda munzvimbo dzekutungamirira, vachipinda munzvimbo dzekumiririra makanzalas, ma MP, ameno kuma president
varipo vakona
varipo vamwe. Handiti pane mumwe watakanzwa uya achitaura kuti inini ndini nda president kubva nhasi. Hanzi ndonzi president Jonas. Varimowo munyaya dzacho. So I
hear Vanso kuti we have our first guest, but tingakahambi kuye umnumzana uStalios uSiziva. We have a video that we want to play.
Sure.
Lapho umnumzana uPromise Mkwananzi ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe explains a little more about a generational consensus movement. So before we go to uStalios ozasitshela okunenge ngemovement lena, let's go to uPromise sizwe ukuthi yena uPromise uthini ngalokho.
In our view, generational consensus is not about age. Generational consensus is more about time. It's about historic and significant time frames that each country or each group of society goes through. And during that significant historical event, these people are united by a particular aspiration and a particular objective. For example, if you talk about Nelson Mandela, you are talking about a representative of a generation that fought not against apartheid, but for a free, open and democratic South Africa. If you talk about Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya, you name it, you're talking about Robert Mugabe, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah and the others who fought for the liberation and independence of Africa. It was a generation. But that generation was not made up of a particular age group. It was made up of all people in a particular time frame, fighting towards a particular aspiration. And that aspiration is an aspiration to say there has been people who have been leading our, who have fought for our independence, we have led our country to where it is today, but we have failed to fulfill the very objectives for which they fought for. We have failed to live up to the principles and the values that they propagated and through which they mobilized the people to support them. So today, we the young people, we are coming in. We are not saying what they did was not important. We are building on the foundations of the liberation struggle. We are building on the foundations of an aspiration of a Zimbabwe that is better and that is greater than what we have for all our Zimbabwean people of all age groups. Zimbabwe does not exist in a vacuum. Zimbabwe exists in a global context. And the global context, Zimbabwe cannot hope not to affect or be affected by global development. One of the things that is emerging worldwide, across all cultures, whether we like it or we don't, these are factual issues. We are seeing the emergence of a new generation of leaders. And that new generation of leaders, we're not particularly seeing young leaders, but we are seeing a new generation of leaders. But because it is a new generation of leaders, it is coming with new leaders. And those leaders are just happen to be young. I don't know if you get me. So we have seen that emergence of those leaders. You go to France, you go to Canada. I was watching this morning on TV some DA conference that was taking place. And you look at the leader, it's my age. You look at Julius Malema, it's my age. Go to Botswana, there was a 30-year-old minister of industry and something. Not even that. If you go back to the liberation struggle itself, how old was Mugabe when he became president? How old was Emmerson Mnangagwa when he became minister? He was 37. He was a representative of a particular generation. In that understanding, there are things that we as young people, we must ask ourselves and be able to have answers to. If this generational consensus idea is to become a reality, it's not going to become a reality by its own. There are certain people that will have to sit down and think and plan and strategize and define this creature called generational consensus and perfect it and defend it and allow it to evolve with the time.
Aiwa, tukumunzwa Mukwananza ari kutaura nyaya yake, ari kutsanangura kuti nyaya ye generational consensus, Mike. Anza hatisi kutarisa zera revanhu pano.
Of course.
Tiri kutarisa nyaya ye generation, tiri kutarisa nyaya ye time, nguva yatave, nenguva yekwatabva nekwataa kuenda. Kuti vakarwa hondo, vakaenda, vakaunza Zimbabwe, vakaita basa rakakura. Asi vechidiki vaakuti iko zvinezvi.
Isikhathi sesifikile.
Right. Ichayile.
Njengaloko kushiwo Evans balaleli, umnumzana uPromise Mkwananzi uyasho ukuthi hayi, le ndaba esegudweni e-generational consensus, it's not really the way that abantu abaningi were perceiving it, ukuthi hayi, ithina njengabantu abasakhulayo sesithatha isikhundla, sesilahla abantu abadala esayidini. Hayi cha. What it means is it's more of an intergenerational movement. Ukuthi thina njengabasakhulayo siyabonga abantu abadala ukuthi hayi lalwa empini and you got us eZimbabwe, you got us independence. Kodwa isikhathi sesifikile sokuthi thina njengabantu abasakhulayo singene lathi sikhokhele. 1, 2 uyasho ukuthi ungabheka emazweni achiyeneyo, there's now a new movement engenayo emphakathini emhlabeni jikelele. Where abantu abasakhulayo are now becoming presidents. Abantu abasakhulayo are now becoming ama ministers. Ubonile kune Botswana omunye umama who's now 30 years old. Like, minister of what?
Trade and commerce or something.
Exactly.
Right.
Yeah. Umuntu ongisakhulayo 30 something like ose ulasi isikhundla esiqhakathekileyo. So that's what he's trying to explain ukuthi hayi generational consensus is not really about that. Kodwa like I said earlier on, iprogram lena is not just about generational consensus. So asifuna ukulingene la lisitshela okuningi about just one movement. There's another one, EETS My Vote, and it's kind of abasakhulayo abebandla lezanu PF bazangena labo basitshela okuningi la ngalokho. Kodwa we have our first guest on the line. Mr. Gifter Ostalios Siziba, your favorite politician. Our favorite number one human rights activist, Gift Ostalios Siziba. Siziba unjani mfoka baba? How are you doing, my brother?
I'm doing very revolutionary, yes.
Right, Siziba, mina every single time I go onto Facebook, all I see is Gift as a tshela abantu generational consensus, generational consensus. I was telling amafishane from your opinion, ukuthi, what is this movement all about?
Thank you very much. I think generational consensus is a broad movement of young people in this country who are pursuing the participation of different streams of history across different generations to begin to speak to the question of inclusion, which is not political in essence, but also speak to the issue of inclusion of young people within the church framework, the civil society, business, and other platforms of our society. But this particular movement looks at the ascendancy of Comrade Wamba Diawamba, Nelson Chamisa, into the achievements of the MDC, particularly not because of his age, but in terms of the need of organic expertise in terms of leadership of our country, but also then looking to say age should not be a prerequisite for somebody to be discriminated in any position. So we're talking about having a CEO who's very young or a big corporate. We're talking about somebody leading a movement. So to us, Nelson Chamisa becomes that inspirational representative capacity of a broader call for young people, for different streams of it, to begin to reconvene and open the future, because we have concluded that the present is holding the future and suffocating. So that is a generational concern. But it's also beyond it, informed by an ideological persuasion. So what is that ideological persuasion? It's a social democrat. We also feel as young people that it's high time begin to redefine in terms of the aspirations of a society, where do we want Zimbabwe to move in terms of its ideological pathway. So we have agreed fundamentally in terms of that path. But also appreciate within the electoral process, remember, Uguti, most of the people are registered voters according to provincial provincial statistics released by Justice Chiguma. Most of them are young people. So we want to say, okay, you remember some of us, after graduating from college, we decided to join hands and form a movement like Hashtag Jamuka, this gown, this leg, and so forth, so that we demonstrate our need as young people to begin to participate in political affairs, but also to call for accountability within different leaders. So now is the time to also say, what is the role of young people within the electro-centric approach in the Zimbabwean question? But beyond that, if these guys in ZANU-PF, MDC, and so forth, fail to recognize the recent wave that we call the conscience of the moment, that is that of generational consensus, they will be faced with the challenge of governing come 2019, because whoever governs must speak to the particular needs of the majority of the people in this society. But it's not only in Zimbabwe. It crosses beyond the borders of this country. The same call is being made just across Limpopo, South Africa. The same call is being made in different parts of Africa to say, how do African leaders appreciate the demographic boom? But also to say, you are appreciating that those who executed the National Democratic Revolutionary Project, most nationalist, the Mosaic, Jomo Kenyatta, the Kwame Nkrumah, the Robert Mugabe, and others, executed a revolution. But the revolution at this moment must be taken to another level. What is that level? That is the level of economic empowerment, the level of job creation, the level of alleviating poverty in our lives. So as young people, we say, how do we then galvanize different streams of history to reconvene and begin to plan a trajectory for our generation and generations to come?
Kodwa gift awungitsheleke mnumzana, wena uthini eningi labasakhulayo see this movement just as something that promotes abantu abasakhulayo kuphela. What do you then have to say to abantu abadala that then feel sidelined nale movement yet?
No, abantu abadala manje abaqhakathiwe in this particular movement because akula abantu abatsha bangaphuma lohlelo lokuya phambili. So, if you look at how the movement is organizing itself, yonke into enziwayo into ephuma ebadaleni, okay, kathesa kuyenzeni so. But the real important issue, the reason why abantu babecabanga ukuthi into yabantu abadala, babebona ukuthi abatsha yibo abangani ba-active. But I can tell you ukuthi abantu abayenza most of our activities ngabantu asebekhulile. Ungakhangela izini ukusupporta kwabantu abachiyeneyo. Ngoba thina sikhangela into ze-expertise kainto zokuthuthuka ilizwe ukuthi lephambi and uzabona ukuthi abantu abaningi abayenza lezi zinto ukhangela kuparlament ukhangela uproportional representation ukhangela ucouncil ngabantu abadala abarana izindawo zonezi but siyabe sikhuluma ngokuthi how then do we link different generations but to begin to speak to future generations how do we ensure ukuthi ama-efforts ayenziwa ngaba kudala awugavanaza la abantu abayenziwa namuhla ukuthi isizukulwane esizayo sikwazi ukuphila kuhle.
Manje nina as people who are running this movement, what are you doing to ukuthi likhulume labadala libatshele ukuthi eh lingasabi asililahlisi la, we want your advice, we want to keep you by our side, kodwa lathi we also want to grow as people, as a united front, as a movement.
Yeah, one of the things we've done a generation of concerns is to have engagement especially in rural areas. Kanise manje programs zethu kuya kuma rural areas ungakhangela ukuthi abantu abaningi esikhuluma labo emakhaya are old people, old women. And one of them, I remember I posted it on Twitter and on my Facebook that I had this striking conversation with an old man in rural areas, in rural Mashonaland and Central. And he says to me, young man, into leli qalisileyo, I seen, in fact, la iqalisayo. La iqalisayo kudala, sakhuluma ngakho kudala, thina njengabadala. So siyalisekela ngendaba yokuthi into esayikhuluma ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi kube lo le nto yena le e-generational consensus ukuthi abatsha abadala kuhlanganelo but kuqasa ukukhuluma ngezinto esithuthukise phambili ngenxa yokuthi thina sathi abatsha babona ngathi bayabandlululwa ngabadala. So sithi hayi abatsha kufanele bekuye abadala benike ulwazi ukuze kuhlanganwe kube le consensus around indaba yokuthi siye phambili but also more importantly, umakhangela kurali besiye kurali nje manje obulawayo lapho obone khona abantu abadala bekuyibo even nabe behlezi phambili njalo abaningi bakhona babakwanisa ukuba ngama-speakers kuhlelo besilawo kobulawayo. Why khona kuyi-important? Because you must also show and hear the trajectory and the direction from the historic narrative from those who contributed and also ukuthi abadala betshengisa ukuthi hayi njengoba lina litheli zasapota umnumzane u-advocate Nelson Tshamiso lathi njengabadala siyamsekela ukuze kukhani ukuthi hhayi ayisiyo project yabantwana ayisiyo project yama-youth kodwa ngumuntu okhethiwe ngabadala nabancane abafitshane labade abamnyama labohlobo bebenke bevumelane ukuthi hhayi asihambeni i-direction enje.
Ngiyamuzwa mfowethu, ndirikunzwa vari kutaura nyaya yavo vakuru ava vari kuedza kusimbisa kuti haisi nyaya yevechidiki chete. Tiri kuti nevakuru vacho varimowo mubracket regenerational consensus. Amen. Tirigai tigozonzwa kuti vanozvibhalanzisa sei, ndo mubvunzo watoda kuti tizonzwa kumberi kwatiri kuenda uko kuti vari kuzvisanganisa sei. Unoziva pachivanhu chekuZimbabwe ka kune transitional process yekutambidzana kwechimuti tsvimbo iyi induku yanetsa
ndoribatsai
handiti zvinonzi kana vakuru vaakuenda vanosiyirawo vadiki ndochivanhu ichi asi tiri kuona manje kuti generational consensus iyaya hamene pamwe matsanangurira vari kuita yekuti no chinhu chiri kuti vese ngavapinde mubracket tichazonzwa kwavari kumberi kuti zviri kufamba sei
kodwa wothi sikubamba umlomo kancane gift will come back to you in 1 second. Ngizuthi we have our second guest umnumzana uLouis Matutu.
uLouis Matutu umfanake Zanu PF regati mbonzwa kuti vachatiwo chimukoma Matutu.
Va Matutu.
Makadini.
Aiwa tiri kufara kuva nemi pachirongwa kava kuri muraite.
Ndiri right zvenyu Makadini.
Avanonzi comrade handi uko kunoitwa zvema comrade.
Zvema comrade. Aiwa right comrade aiwa.
Unondirangaridza zuva rimwe rakanzi na vachamisa vakomana handisi kutaura kusvika maadresa title yangu.
Zvakanaka kuti tagai magadziriso zvakurudza.
Vamatutu zviri kufamba here?
Zviri kufamba kuZimbabwe, makadini kwamuri?
Aiwa kuno kuri nani. Tiri kuzeya nyaya panapa yevechidiki tati tidzisunge nhasi dhongi nemombe tione kuti joki rinokakatika here. Saka pane vanga vachimbotsanangura manje mukoma gift apa vachitaura nezvegenerational consensus yavari kumhanya nayo. Vakarerekera kuMDC vachiitsanangura nekuti iri kushanda sei nekuti ichamirira Zimbabwe sei. Zvinotafara kuti mimauyawo pachirongwa. Imi ndimi muridzika we hashtag ED has my vote. Muchidimbu tisati takuwanzira inyaya. Chichi, iri kufamba sei, iri kuenda kupi?
Chokutanga chandingangotaura ndechekuti kana isu tichiti ED has my vote. Tiri kutarisa kuti ED ndiani ndiyeMason Dambudzwa Munangagwa ndiwo president vedu. Totsanangudza kuti sei ane vhoti yedu, chaita kuti sei vechidikiti timunhu uyu anokodzera vhoti yedu chii. Tine zvinhu zvatinotarisa sei vechidiki, zvatinofunga kuti ficha yedu, ramangwana redu rakachengetedzeka kana riri mumaoko emunhu akaita savamunangagwa. Ndingangopa zvinhu zvishanu zvinoita kuti muhwisise chirongwa chedu ichi. Chekutanga, takati isusu tinoita chirongwa chedu through yatingati social media zvepamhepo, zvinosanganisira Facebook, maWhatsApp, Twitter, nekuti vechidiki vazhinji ndo pavari. Chepiri, tiri kutsanangura kuti vamunangagwa vane vhoti yedu nokuti vanokurudzira runyararo munyika. Izvozvo zvega sevechidiki tinoona kuti ramangwana redu riri secure kana tine mutungamiri unokurudzira runyararo munyika. Chetatu, sevechidiki tinoti ED is my vote, vamunangagwa vane vhoti yedu nekuti vanoti maiti ngaawani mabasa, asi mabasa haabvi kumhepo. Vanoti mabasa anobva kumaindastri, anomutswa, anoshanda, ndosaka muchiona achidokwaira kumutsa maindastri. So nekuda kwaizvozvo tinenge tavapa vhoti yedu. Chechina, tinotarisa vamunangagwa tichiona even mafambiro oita nyika yedu mazuva ano, kuti vane rukudzo kune vamwe vamwe mapato, vane rukudzo kuzvido zvevanhu veZimbabwe, vane rukudzo kune vamakereke, vane rukudzo kunyangwe nevanhu vanotarisirwa pasi pasi munyika. So isusu vechidiki nekuda kweizvozvo tinetiona kuti mutungamiri akakodzera vhoti yedu. Zvinhu zvacho zvimwe zvinouya nekufamba kwenguva. Mukatarisa iko zvinoizi vanga vaenda kuChina, zvokwadi mutungamiri unounza kundutso, unounza zvinhu zvinosimudzira ikonomi yedu, unokodzera vhoti yedu. So ndingareva zvimwe zvavakaudza kuti muhwisise patinenge tichitarisa. Kuti purezidendi vedu vanoti tine 71 million inoda kumutsa yatingati zvemvura, water system yemuHarare, yanga yatambudza vanhu kwenguva yakareba. So kana tichitarisa izvozvo sevechidiki tinenge tichiti munhu iyeye akakodzera vhoti yedu. Purezidendi vanoenda kuAfricbank vanoti aiwa tibatsirei kuti investment iri kuda kuitwa munyika medu ive guaranteed, kuitira kuti vanouya vasatya kuinvesta vachitya losi. Takatarisa izvozvo, munhu akadero unokodzera vhoti vechidiki nekuti maindastri anomuka, investment inouya, vanobhenefita zvikuru tisi vechidiki. Ndingareva zvizhinji zvikawanda. Tarisai muone kusimukira kuri kuita marodzi edu nhasi. Tarisai muone kusimukira nekugamuchirwa kuti kuitira nyika yedu nhasi nekumwe nyika dzekunze dzinotibetsera. Zvinhu zvizhinji zviri kuitwa naPresident Mnangagwa. So vanokodzera vhoti yedu sevechidiki.
Ndoda kukubatai muromo zvishoma shoma, ndinozokanganwa pane zvamataura apa. Saka ndiri kutarisa ndichiona musiyano wemovement yevechidiki veZANU PF yamuri kutsanangurai nemovement yevechidiki yegenerational consensus yeMDC yanga ichitsanangurwa. Imimi yamuri kutsanangura iri kutaridza kuti vechidiki havasi kuti chitipai masimba isu titonge nyika, asi vari kuti isu vechidiki tiri kuwirirana nekuti mukuru wenyika amboramba akabata. Ndozvamataura kaizvo.
Hongu, munoona nyaya iripo ndeyekuti kana tiri mune zvematongerwo enyika izvi, zvakakosha kuti tihwisise zvatinotevera uye nezvatinoimba nekubhiridza mazvidhi. Kana tichitaura nyaya yekuti vanotaura izvozvo vanoti generation consensus, vanotarisa zera remunhu. Zvino isu sevechidiki veZANU PF nevamwe maZimbabweans anohwisisa kukosha kwenyika nekutongwa kwayo kwakanaka, tinotarisa utungamiri, hatitarisi zera. Ndingangopa muenzaniso zvimwe zvinhu zvamunoona zvinoshamisa kwazvo, zvinoratidza kusakura nekusarongeka mukugadzirika kuva mutungamiri. Vashamisa vanogara vachitaura nguva zhinji nezvemabullet train, zvinhu zvinokosta billions and billions of dollars. Zvimwe zvacho zvisimo even munyika dzakubudirira sana America. wodzoka wotarisa kuti ungava utungamiri here kana kuti inongova nyaya yekufadzana tinobuda pasina. Uyezve isusu tiri nyika yeAfrica tine maitiro edu atinoita zvinhu. Ndingapa muenzaniso wezvinoita mudare remasabhuku kutsva nekumutsva kwandinobva. Usabhuku hunotambidzamwa mwana anorerwa achiudzwa padare achidzidzisiwa kuti dare rinofambiswa sei. Kana oziva kana oko wauya unotevera tichikwira saizvozvo. Zvinhu hazvidambukigwi, hazviurukigwi, uyezve hazvisi zvekuimba nekungotevera kuti tirikutaura zvegeneration tingazivi zvazvinoreva. Ndingatora mufananidzo zvakare. Senyika kana tikatarisa zvinenge zvaachiziva nevanofunga ava kuti vanokoshesa zvevanhu vechidiki kuti vatungamire nyika, ko ivo sebato chii chavaita chinoita kuti ruzhinji gwenyika kutevere kuchiti zveshuwapa paita utungamiri, zveshuwapa tiri kuwana pundutso senyika? Vamwe chete ivavo vanenge vachitungamira mapato iyaa vanoti tisu vechidiki tiri kutaura zvegeneration consensus, zuro ndizuro unou, vakanga vasingaoni vechidiki vacho kukosha kwacho. Tiri nyaya dzaana zuva, vashandi vakange vachibviswa pabasa neutungamiri ihwohwo. Zvino udiki hwacho hunouya here pakutaura nemuromo kana kuti pakuita? Ngationeikuita kuvura kutaura nemuromo.
Vamatutu, mabvunzo mubvunzo watichatambidza kune vamwe vachauya kuzotaura, unenge unoda vanomiririrawo generational consensus uyo. Wamati chii chamaita uyo? Regai tiuchengete taupfumbata kuno. Kana vangodzoka parunhare tichakumbira mumwe wavo kuti aupindure iwoyoyo vagotaurawo zvavanofunga. Mike, pane nyaya yesocial media yakataurwa nemutungamiriri weZANUP vamunangagwa. Ndandizviziva kuti vakamirira vamatutu.
I was scratching at itchy. Vamatutu, comrade, takaona kavamunangagwa vachiti varakashei pasocial media. Are you doing that?
No, zvaingoreva mutungamiriri wenyika vamunangagwa ndezvekuti vechidiki munofanirwa kuziva kuti zvinoitika pasocial media mune kodzerovo yekuzviaccessa nekureva zvinangwa zvemusangano weZANUP nezvinangwa zvenyika neutungamiri. Vaireva kuti regai kurega nyika nevechidiki vachirashiwa nekuudzwa zvisizvo imakagara makatarisa, vaudzei chokwadi varipo ipapo vanonyepera nyika. Ndokurakasha kwacho kubudisa chokwadi nezvakanaka zviri kuitika munyika zviri kutaura neutungamiri zvinounza pupuso kuvanhu vedu nenyika. Ndokurakasha kwacho ikoko, ende tiri kurakasha tiripo.
Saka ndakaonawo vachamisa vane yavakuita yechipiri chega chega iyo paindaneti yavanouyawo vachiita maupdates vachiudza vanhu zviri kuitika kubato ravo nemafambiro avari kuita. Tiri kuonawo futi vamunangagwa vanopota vachiuyawo paFacebook vachitaurawo nevanhu saka paFacebook paindaneti apa patone imwe batai futi kapa yezvematongerwo enyika. Imimi sebato vechidiki muri kuzvigona sei kurwisana nevamwe vari kukunongedzeraiwo ipo pamaFacebook pamatandemutanda apa?
Une nhamo zvikuru munhu unoshandisa madandemutanda aya kutuka kana kushoropodza vamwe, nekuti ini semaonero angu uyezve semaonero edu sevechidiki veZANUP social media haisiye mukana wokutuka vanhu kana kuratidza zvimwe zvaunofunga kuti zvakasviba pamusoro pevamwe. Asi seutungamiri ndofunga mukatarisa even paFacebook yavamunangagwa zapurezidendi, mukatarisa even paTwitter account yavo, vanotaura zvavari kuitira nyika semutungamiri wenyika. Vanotaura zvishuviro zvavo kuvanhu veZimbabwe kuti nyika yedu isimuke. Vanotaura kwavainda, kwavabva, chavabata chinoita kuti Zimbabwe isimuke. Ende kana mukatarisa kuna vachamisa, vanotiratidza pikicha nemisangano yavanosiita yavakaunganidza vanhu vakawanda vavanenge vasinga nemabhazi kukorokodza kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Isine vechidiki handizvo zvatiri kutarisa. Ngatiti kutarisa vanhu vakaungana vakawanda, tikutarisa mapolitics, tiri kutarisa maprojects that are going to be implemented and that are being implemented. Zvinobatsira vechidiki kuti vaone mabasa, vaone upenyu hwakanaka. So isusu kwatiri social media iplatform yatinofanirwa kutaura zvinovaka nyika yedu zvinotisimudzira sevechidiki vese nyika. Ende kana tichitarisa kuplatform yamunangabva semutungamiriri wenyika, tinenge tichitora mabasa avo atinoona akatikoshera akanangana nesevechidiki, toona kuti chatinokwanisa kuita kusapota nekukurudzira zvavanenge vachiita nekuimbresa sapoti yavanotipa ndezvipi, ndoo kuzoita musiyano wacho. Zvino mukatarisa zuro ndizuro unoo pavashamisa panenge pachitaura nezvekuti vavona vajavulanisi vanda vavavhizitira vataura navo vatiwa tsvimbo yemhuri yekwavamukomo, izvozvo zvinotibetseresi vechidiki. Zviyezve dzimwe dzenguva unogona kuona kuti zvinhu zvacho ndezvemanyepo, mhuri dziya dzine dziramba, mhuri yavamukomo yakaramba kuti hatina kumboita izvozvo, ngavari gore vemanyepo vashamisa. Uyezve vajavulanisi vanda comrade vedu vatinoziva vamusaka nozanupiyefu vakareva vakati handina kuziva kuti mandivhizitira kuti mutsvaki political mileage. That is not what we are looking for.
Pane vamwe vateereri vari kuda kupinda pachirongwa nevanyori vari kutumira macomments nemibvunzo. Tokumbira musaende kure zvakanyanya, tiri kudzoka kwamuri manje manje tigonzwa kumibvunzo yekuuya yemugopawo mhinduro yenyu. Mike, tiri kunzwa kuti pane muteereri ari kuda
kumulaleli uFarai. Farai, unjani puti?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ah, ngiyaphila ndini. Usungenele kuhlelo baba, yini umbono wakho? First of all, question one, are you hashtag ETIP as my vote or hashtag generation consensus?
I'm hashtag Zimbabwe.
Yes, man! Moko tege, yes, good response.
Uyunjie politician, man.
Right, so kulubu mbono wako baba, basize.
Because one thing that we have to understand is, mm-hmm, those who are saying hashtag generational consensus, mm-hmm, they don't hate ED. They don't hate elders. Mm-hmm. They don't hate war veterans. Mm-hmm. They don't hate all those who contributed to the liberation struggle of this country. Mm. What they are only saying is, we have tried, ladies and gentlemen, but we have failed. We are agreeing we have failed. Maybe that which has made us fail, mm-hmm, we could possibly get it right this way. Mm-hmm. Maybe it was because of an issue yekuti tikusara tichiri kumashure, tichiri kuanalog, vamwe kudigital. The problem pakaitika when everyone celebrated after 15 November, mm-hmm, when you saw all political parties vakaenda kuinauguration ya President Mnangagwa, mm-hmm, it's because they were celebrating a generation ine yanga yapfuura. We expected, because it was even reflected in President Mnangagwa's cabinet, that he was still back in his same generation. That is what we have tried and failed. The only faces that changed, their President Mugabe, Pakapinda, had defeat. But otherwise, the rest remained the same. So we cannot expect a different result from a similar experiment and a similar process and a similar procedure. Utukuti isusu wakuruchi garai apa. Magara apa. Supportai muono. Makaita land reform. We understand the issues of land reform. Nema kwete kwenye zakaiti. Chiti moderatai as we move towards total emancipation.
Manje, Farai. Wati mbambu mlomo. Umuntu omdala, wati ngisifake maybe in the shoes of umuntu omdala. Umuntu omdala uzakubuza athi, kanti Farai mtanam, are you saying ukuthi mina njengomuntu omdala, I cannot do the same thing that you're asking to do?
Right, look here. Umuntu omdala, nyakwazi uyakwanza ukuthi uwenze, kodwa sakuzama sonke sayihleka phela lapha baba. Akubone la, from 2018, what happened, it was drama after drama. Drama after drama, 2015, 2014, and so on. But we lost five good years out of drama. And the same people who had this drama are the same people who are seeking for another mandate for 5 years. And 5 years is not a joke. We are talking of someone who has lost already 5 years. And now we are skeptical of the next 5 years. That means I'm going towards pension before I even work. You know, I'm going towards pension before I work. What is the plan that they have for those youth, for that generation that is already lost? But when you are talking of generational consensus, mm-hmm, you are talking of a generation whose life has been lost entirely. Look onto someone who is 30 years old now, mm-hmm, and is a graduate and is unemployed, and is supposed to go for the next 5 years to 35 years. This person is already an adult, but he's still staying by his parents' place. He's married and they are already crowded. They might cover one room. Are you saying you are not seeing all of this?
Kodwa umZulu umnumzana uMathuthu esethi ayi siyambona uMongameli uyabhotabhota, he's bringing in money, he's trying to, you know, uplift the economy. Ukuthina njengabantu abasakhulayo sibe le misebenzi etshiyeneyo, does that not mean ukuthi i-generation le endala vele bayazama bavumile ukuthi yebo, ah, they made a mistake, angithi for the past 30 something years bekulo mongameli umgabe, kodwa bona bathi sesilo mongameli umnangagwa, who is to them a breath of fresh air. He's bringing in new money, he's bringing in new investments, he's trying to open it up for abantu abasakhulayo.
How, kanti linda loku media. Let's try to analyze the number headlines from the state media itself.
Mm-hmm.
The same headlines that we are seeing today are the same headlines that we had in 2018. Dangote jets in today. We are, 15 billion from whatever, 15 billion from whatever. China mega deals. Actually, for the past 4 weeks, if you are to calculate cumulatively the amount in billions that we have recorded so far in the media, surely we should be able to build another Reserve Bank of Zimbabwe. But still, all the problems are still there. Nothing has changed. People are still scattered everywhere. Okay. What gives us a hope that there will be a change ahead? Look, Chitungwiza Hospital, who requires 1 million to kickstart kidney transplant. But then we have also another headline from the Herald saying that, justifying what, you know, the president used only 1.3 million to go to China for 2 days. 1.3 million to go to China, chartering a plane when Chitungwiza Hospital requires 1 million. Those are misplaced priorities altogether. Mm. So we are seeing that the same people, people were crying. People never accused Ngabe of stealing. If you remember very well, no one ever accused Ngabe of stealing. But they were saying ministers around Ngabe. And the same ministers are the same ones who are in this cabinet.
Mkoma Farai. Hello.
Yes, ma'am.
No, tiri kunzwa nyaya yamuri kutaura, ndiri kufarira chinhu wani chekuti tina vasizi vana vaMathuthu parunhare apa. Tichati kana mabva kudaika tozombovapawo mukano wekuti vataurewo zvavanofunga pamusoro penhau dzamataura idzi. Tine vamwe vateereri vakatitsimbirira futi.
I will not expect hangu anyone from ZANU-PF to understand the issue of general consensus, because on their own, they cannot even question why they have a youth leader with 58. Number one, they cannot question that. So the president should be also from a particular generation. To them, it's foreign. If they are comfortable having a youth leader who is a war collaborator, who is getting benefits from the liberation struggle, and to them, I don't expect anything with regards to that.
Nah, thank you.
Takuzwai Mkoma Farai, vakateerera vaMathuthu varipo parunhare, regai tigonzwa kuti vachatiwo kudii nezvazvo. Mike.
Ngatimbomhanya iko kuna mutereri andiyo, ndinotoenda kune mutereri anditi. Gift us also kona.
Yebo, ndikona.
Right. Umzulu umlaleli esekhalakhala esithi yena ubona ngani umnangagwa zero. Wena ushilo wathi generation consensus is targeted towards unifying abantu but still promoting abantu abasakhulayo. Simzwile yena uLouis Mathuthu esesithi bona bakhangela ukusupporta uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi babona ngani uMnangagwa is looking to open up opportunities for abantu abasakhulayo. What do you have to say about that?
Yeah, so thank you very much. I think I need to give a relatively important response to what this guy is saying around the 5 key points that they raise around their support of E.G. Mnangagwa. And I don't think it's proper politically for this guy to say, this guy, Nelson Chamisa, is the same who propped up people within the labor movement, who's a coach and all that particular issue, which is very true. But I don't think we can help you, because they are the same people who have said, let bygones be bygones. Why? Because the same man that's saying it is my vote is the prime responsible person for 20,000 people who are massacred in Matebele. The same people who has Robert Mugabe his close ally when they destroyed people around the operation in Mrambatuna, Karika, and Salangwe. The same man who was also at the center, remember, is the Minister of Justice and also these guys in the military showed the ugly face in Kiaswa, leading to the loss of the 15 billion that Robert Mugabe acknowledged. So, I mean, morally, he's not the guy to talk about the historic narrative of opposition. But for us, our concentration, my brother, is really around our disagreement with these people. It's not on the name of the ICS, whether it's generational consensus, because to them, the issue of generation renewal, generational transformation does not exist in Zanu-PF lexicon. It's not mandatory. You can't do that in Zanu-PF to speak about generational transition. Why? Because a few people who attempted to do so in what they call generational force, whatever it was, I know someone super Mogadishu was, I don't know who was going to, I don't know where they tweet and post from these guys, Jonathan Moise and so forth. So it's not allowed. And if you remember the statement that was given by the vice president, the then army general, Chiwenga, was the Mgagao declaration, a clear generational resolution around the cabal that must control power. So they were clear that we must not allow power to go to the next generation. Why? Because they think they have monopoly. And this is not only a Zimbabwean problem, but it's a broad, it has led to different revolutions against national movements in different parts of the country. So, but what is our difference? Our difference between the generational consensus, citizens they must vote by. We don't disagree only on the question of age.
Mm-hmm.
But the ideological pathway that these guys are taking, they are taking the country back to austerity. So what does it mean? If we think they are worried about the livelihood of young people, really would not be seen ED spending taxpayers' money, flying, becoming a permanent resident of the sky, spending time out of the country. Because the first deal that must be made is between the government and citizens of Zimbabwe. So for us, the most important was argued, and we continue to argue under the hashtag generation of Zimbabwe, that we must restore the social contract in Zimbabwe. The question of class. The reason why we don't have money in bank is not because IMF has failed to give us money. It's because people don't trust this government. It's full of crooks. The reason why people are disappointed after all when the ED announced this government. It's because people have their own expectations. You agree with me that you do not expect people like Tobai Watone to remain registrar general. You don't expect all the people showing their ugly faces in cabinet. Very territocratic.
What in Bamumlomo put you? What in Bamumlomo Silomla Lila will come back to you in 10 seconds and it's
right. I hope Vama Tutraka Terra.
I hope because Tukuyakari is. But in Dunzo Tinem Terran's Va Rickson.
Varukutuanim Funzo, I want to find out whenever Matutu Sagari. Mukoma Rickson.
Yes, Baba Magadi.
Tino Simba is Magadi Gue Mimi.
Nayo ando Simba kwa kadiko kwa America.
Aiwa chando bedzi, gadzira inyika tiuye.
Ina ndinganga ndisikumirira kuti gadzira ndirikuuya hangu. Amena nana ever.
Tanzwa kuti mune mubvunzo kamukuru munoda kukanda mubvunzo kuna vamatutu kandai zvenyu vakateerera. Tine mimwe miviri mitatu futi yatavaunganidzira panapa.
Hausi mubvunzo research.
All right.
Ndiri kuti nini vamatutu vanga vachitaura nema dzaita urwa navachamisa kumarallies avanoita. Vanotaura nyaya kuti ivo vachamisa vanotaura nyaya yemabullet trains, vanotaura nyaya yemaspaghetti roads, vanotaura nyaya yemaairport kureserva. Yes, we understand kuti zvinhu izvozvo madreams ari kuitwa nemutungamiriri ari kuda kuita mutungamiriri. Handitika. Mm-hmm. And zviri nani munoziva kuita ma dreams than not to dream. Zviri nani kuuye kureverwa nhema nemunhu mumwe mutsva than kungoramba uchingoudzwa nhema dzimwe chete kubva rini narini tichingoreverwa nhema dzimwe chete. It's better kuti tive nema dreams. Zviri nani kuva nema kana uchiverenga uri examination class. Unenge one ambitions kuti if I pass I would like to do this. Manje kwa ZANU-PF iyo ichavani ine ma dreams api aichauya ichitiudza. Pane zvinyowani zvipi zvavachatiudza. Vamatutu vasada kuti iyo vari mudiki seizvo zviyazve votinyepera vachiti vamunangagwa vanouya nemamwe mama opportunities ekuti mabasa atichava nawo. Hakuna mabasa ariko atichaunzirwa neZANU-PF. Zimbabwe is closed for business, not open for business. Going to open in any time sooner.
Mukoma Riki,
but I
Mirai wa matutu rambo vambo mira one tsoka dzavo tinenge takuva kanda pasi pebhasi ngatimbovapaiwa mukana vambo mira mira vapindurewo vachitaurawo zvavari kutaura nezvazvo nai.
Okay,
musaende kure tichiri kuda ipachirongwa vapa tutu mazvinzo here zviri kutaura nevanhu vakawanda izvi.
Ndanga ndakateerera hama dzangu asi chinondifadza chinhu chimwe chete sekuti munotipa nguva yekutsanangurirana nekudiskasa zvinhu zvakadai zvenyika yedu zvakakosha, ndinozvitenda izvozvo. Ba regai nditaure, pane hama yangu yanga ichitaura kuti vamunangagwa vakatora mari mamiriyoni dzakati vachiinda kuChina. Zvakakosha kuti tiwane atingati mafeti pachirungu tisati tataura zvatisingahwisisi kuti zvakamira sei. Nekuti chokutanga ndechekuti mari akashandiswa nevamunangagwa kufamba vachimirira nyika sandeyenyika asi ndeyevanhu vanohwisisa vatingati maowishas, vanoti mutungamiri wafunga kushandira nyika nekumutsa ikonomi yenyika ngativatsigirei vaenderere mberi nebasa vachinamasa vapenyu. Zvakakosha kuti vabvunzowo nerimwe remazuva kuti imari iko yamakapa mutungamiri achienda kunze, tawana kuti hakuna mari yenyika yakatogwa ikoko, asi kuti shamwari dzavo dzinoda kuvatsigira dzavafamba nadzo nguva refu kuti vasimudze nyika. Ndouya panyaya yechipiri. Vataura vati tahwa nezvinhu zvimwe chete 2013 ndozvatakahwa nanhasi ndozvatinongohwa. Panoda kuti kana totaura nyaya dzenyika, chekutanga hatifaniri kutsamwa, hatifaniri kuva neatinoti maemotions. Nyaya dzenyika dzinoda vanhu vari sobha mupfungwa nemumaonero avo. Hongu 2013 kune zvakataurika zvakaita kuti Zanu-PF iwe neelection, asi kwaiva nemutungamiri wainzi vamugabe. Vamugabe havachipo nhasi kuna vamunangagwa. Vamugabe havangafanani navamunangagwa pakutungamira kwavo. Ndingapa zvinhu zvakawanda zvikuru zvinosiyanisa vatungamiri vaviri. Vamugabe vaiprotekta kana kuti kuvharidzira mbavha dzaka dzakaita sana Jonathan Moyo. Hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika. Vana Kasikwera hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika, asi vaivharidzirwa navamugabe vachiti zviri nani shamwari dzangu dzigare zvakanaka pane kuti nyika isimuke. Nhasi tinoona vamunangagwa tiri mu-2018 yanhasi vanoti kana uri korapt, kana usingagoni kutungamira nyika zvakanaka, usingagoni kushanda nesimba, hauna nzvimbo muhurumende yanhasi. So hatingati zvataihwa ku-2018 ndozvatinazvo nhasi 2018. Vamunangagwa vane kunyange vanouya kuzodzesa munyika yedu, pane mitemo yakaparugwa iripo yekuti chii chinotarisirwa kuti munhu anidzese ndetombetsera sei senyika. Hatina kuzviona 2013. Ndangoreva zvangu zvishoma izvi. Kune nyaya yataurika asi tavasina kuziva mabasa aiitiwa sofa navamunangagwa. Vamunangagwa kuChina vakadzoka ne20 million cash inobatsira nyaya yekushomeka kwemari munyika yamuchaona ichitanga kushanda mazuva anotevera mapfupipfupi, anoita kuti mitsetse mumabhenki ipere, vanhu vedu vakwanise kuwana mari. Handina kuzviona 2013 zviyezvo. Handifunge kuti kune umwe mutungamiri wati azviita. Vamunangagwa vane madhira akawanda aripo ari kuuya munyika akanangana nekusimudzira ikonomi yedu. Munofungavo kana ndinivo ukaona bhanga guru rinenge Africa Bank rotaura kuti aiwa tine 1.7 million yekuti oga oga unoda kunivesa muZimbabwe nekuda kwavamunangagwa, ngaave nechokwadi chekuti mari yake iri secure. Kana uchifunga kuti ingainda, isu tichashandisa 1.7 million kumeka sure kuti tabhadhara mari yako inenge yarasika iyoyo. Ndingataura zvangu ndichiti hakuna bofu rinotungamira rimwe bofu, nekuti wose mapofu angaura mumwena. Vanotaura vachiti vashamisa zviri nani vari venhema itsva dani kuteerera nhema dzatangurutawa nguva yose. Ndinofunga kuti nyika haisi yedambe, nyika ndeyeku
meka shua kutawana utunganiro unokoshesa budiriro enyika uye zvinera mangwana renyika. Hatingaiti hatingati experiment pachirungu kuda kuona kuti zvii zvichaitika kana ninga apinda. Ko iye chii chaakakoshera chinogona kuita kuti timuti mutungamiri wenyika. Ngativei nevakuru vanohwisisa. Nekuti tikangotevera nyaya yekuti generation consensus tisingahwisisi zvazvinoreva tinorasha nyika nekurasha kwatabva zvataita senyika. Ngatitarisei kuti senyika chii chatinofanirwa kuita kuti tisimuke tisvike pakasvika vamwe. Zvino kana tikataura nyaya yekuti vachamisa vari kurota madreams avo anoratidza kuti vane zvimwe zvinhu zvavanoshuvira kunyange zviri zvenhema. Zvokwadi tinenge
takarashikaibomira ipapo vavatutinguva
Mike nguva yedu ndo yako ende achinotiperera handiti
mukoma Rickson ndachida kukupai mukana kuti mutaure wasa hangu handizo dzapera saka taakutoti bhaibhai handiti mukoma
asi zvapindurwa navamatutu mazvinzwa kamukoma riki
aiwa ndandichida kungotoda kungotaura mashoko maviri
1 minute mukoma tiite tichioneka nguva yaakutiperera.
Yes, mukoma matutu vari kutaura zvakanaka asi chiripo ndechekuti hurumende kana ichinzi hurumende kana riri bato haitongwi nemunhu mumwe vasatirevera nhema dziri pachena dzekuti vai mugabe vaiita zvinhu voga vaiva vose navamunangagwa. Idzo ndoo nhema dziri pachena dzekuti vamugabe vaiita voga. Ngavataure kuti vakafeila apaya pakuu yakaitika iyi ikuu yakangoitika asi ibhazi mbiri imwe chete takangochinja madhiraivha chete vaishanda vese vanhu ava hapana chonhema dzavanotiudzanguva
ndo yakutiitira majerasi mukoma wangu but tinoda kutenda zvikuru nekupinda muchirongwa nai mova nezuva rakanaka regai tichiita kuti tikumbire vateereri vedu vamwe naivo vataurawo mashoko ekupedzisira vatigoonekana nguva yedu yakupera. Tiri kunzwa kuti vahepimo vanga vauya.
Hanzi nhamba yavo iri kunetsa asi ticharangarira kuti tichavatsvaga tichavaaiwa
zvakanaka totangana na mukoma Gift nai
tiboverenga makomenti kavatere iwe they show you love pafacebook hausida kumbovarangarira haunyare here
hatiri kuitira kakuti magests edu vasizivana vamatutu vagowanawo 1 minute yekuonekana nevateereri katisati taenda
allright ngativapei mukana vaite malast words
last words
ndochibhonda nevateereri
hauoni manje mukoma Gift
thank you very much.
Mutuka baba, akontele. Mashoko enye kupedzisira mukoma. In 1 minute.
For us, as hashtag generational consensus, we say this coming election is between the future and the present. As young people with different streams of history, let us reconvene and open the future whom the present is holding in supplication. Thank you very much.
Amen. Thank you, baba. Thank you. We love your support. Murambe mchititsigira. Ticharamba tichikutsvagai zvakare. Vamatutu muripo here?
Ndiripo.
Muchidimbu, Comrade Matutu, mashoko enyu ekupedzisira kuvana veZimbabwe vakateerera.
Ndiri kuti ini nyika inoda vanhu vane muono uyezve chinhu chinonzi nyika chakakosha. Ngatiregei kutevera mhepo asi titarise kuti kwatinoenda kunei uyezve unoenda nesu ndiani ende chii chaaitira nyika zuro kana nhasi tinoita kuti tifunge kuti mangwana uchange anesu. Zvakakosha kuti titsigire ekoti yavamunangagwa nyika yedu isimuke torega kufunga zvematongerwo enyika zvinoputsa asi totarisa zvinovaka ramangwana redu senyika kuti nyika yedu isimuke tisvike pakasvika vamwe.
Thank you very much. Tokutendaiwo vamatutu. Tichakutsvagai zvakare muzvirongwa zvinotevera tigoramba tichizeya nyaya dzinosimudzira nyika kudai nai.
Ndinotenda.
Zvakanaka imonguva mova nenguva yakanaka. Mike.
Right.
Mutuka baba akonchere. How so have you been?
What
Wakanda.
Thank you so much for joining us. Raymond Mapakata, uthi the sound is great. Thank you so much. Golden Chooks, uthi ngiyabonga mzu. Hashtag Power Ace Radio. Ngibona ngani ube khuluma lo Alfin. Ucherithi Ngwenya, hello, hello, hello. Ndlovu uthi well done to choose hashtag EDS my vote 10 hashtag generational consensus zero. Wazwaqala ukuhleka. Raymond Maphakathi uthi hashtag generational consensus. Ubusani Mbuso Ntini uthi first things first, ED doesn't have to be a globetrotter to invite investors. Investors should come to us in Zimbabwe. And Ubusani Ntini uphinde wathi 38 plus years of promises akasafuni uthi hashtag.
Wow.
But yeah, I thank you so much balaleli ngenile lingenile ngoba unengibenu lamhlanje. So, balaleli wathi ninikeze
nguva yapera here kana kuti chine nguva mbichana
kuti ah
good ngativerenge mamwe ma comments eShona ari pana panzi na Danny Maringe. Vamatutu is singing for his puppet. My goodness. Malvin Malastendai, and we have called a few people liars as aba vari kunyanya. Fidelity. Ah, nguva yedu yabva yapera. Nai.
Alright, Valerie. Good night from Mike Hove. Until next week.
Ini nonzi Evan Zininga, musara nemfaro, tosangana zvakare.